Juan Megui, Michael Megui, Michael Megui, una jumbo.
See,
I don't misplace my energy. Lili kuchaga makwata ndina nguva ne my enemy. Lili kuchaga dollar dollar chaka nakachese I want everything. Kandi neine mafungiro avo as long nichichengeta family. Mama musaita stress I gonna change your face. Mwana wenyu ireme pi musatya. Mama make sure kuti marara machka. Takabva kuna moti sina mbatya. So nepashoma patina boti notenda jaja. If I didn't do everything I did, ngada indi chile mumunzara nasi. Nazo zviye ukamuzuvara nasi. Kuti mwari, yeah. Unoni pale energy, energy hoko. Energy hoko, energy jami. Unoni pale energy, energy hoko. Energy hoko.
Munoziwa kumba, shunupa maisa. Dari elaisa, pane kwa taipa. Shunupa shaiva, shotai shaiva. Asimuri simba munondi wetera pao. Fura shechindimba shwe mamonya for high. Maimu za warando itama disai. Kichagu cheni sai kipinza mazivaya. Nekuti munondi simisa. Pavengu vangu vese mchungo shubisa. Pane daka nini wanungo tipisa. Andina nyama ya mumbe kuno chimisa. Yoda kushumisa, na na na. Andisipa pressure ne too much. Ndaka bairira mari yangu chete too much. Chunu zvino mwari zvino kosta wangu too much. Chunu zvine basa tinoshanda pressure too much. Simba isai so much.
Munondi pa energy, energy hoko. Energy hoko. Energy jawi. Munondi pa energy, energy hoko. Energy hoko. Energy jawi.